Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 20 2018. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakagara nikati hapana anogerwa asipo, munhu nemunhu anotogerwa aripo. Ndikataura kuti inovhiyiwa chete tiripo, saka tichaivhiya tisu. Painovhiyiwa nekutongwana namutongi gava maenzanise, tinodaira kuti vachatienzanisa zvinhu zvofamba zvakanaka.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vane tarisiro yekuti ndivo vachanzi nedare reConstitutional Court vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Chakanakira kuita gweta wakamirira munhu uri muchokwadi ndechekuti hauna zvokutsvaka. Vamunangagwa vakahwina sarudzo yomusi wa 30 July.
Asi rimwe gweta rava Munangagwa rinoti vamunangagwa ndivo vakakunda zviri pachena. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti vane chivimbo chekuti vachakunda panyaya yavakakwidza kudare reConstitutional Court kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika, uye vati vanoda kuti sangano reSADC ripindire panyaya yeZimbabwe nekuona kuti vakakundwa musarudzo vasiya zvigaro murunyararo. Zimbabwe Electoral Commission inoti vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda, asi vachamisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Mutori wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Nyaya yavachamisa avo vari kumirirwa nemagweta akawanda emuno nekunze ichanzikwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court kutanga nemusi wechitatu, uye vati tariro yavo ndeyekuti dare iri richabata nyaya iyi zvinemwero.
Iri mugango haipakurwi, iri mugango haiburwi, saka tombotarisa kuti mashoko acho achafamba sei. Asi takatarisa zvikuru kuona zvinhu zvinoitwa nemazvo here. Kana zvikatwawo nemazvo tine mufaro, zvikasaitwa nemazvo kotiso vachoka. Ndakagara nikati hapana anogerwa asipo, munhu nemunhu anotogerwa aripo. Ndikataura kuti inovhiyiwa chete tiripo, saka tichaivhiya tisu. Painovhiyiwa nekutongwana namutongi gava maenzanise, tinodaira kuti vachatienzanisa zvinhu zvofamba zvakanaka. Pakasawa nokuenzanisa kwomunozivaka kuti panenge pane nzira dzakawanda dzokuvandudza nyaya dzekodzero dzedu nevhoti yedu, nokuti vhoti yedu yakakosha. Vanhu vemuZimbabwe makavhota zvinewu dzamu, hatigoni kuti vhoti iyo inge enda kumarara, nokuti zvinodzokororoka futi makore mashanu anouya kana gumi anouya.
Vachamisa varamba kutaura zvakawanda pamusoro penyaya yave mudare, asi vakati vane dzimwe nzira dzakawanda dzavachatora kuchengetedza mavhoti emhomho yeZimbabwe iyo yavanoti yakavavhotera. Vachamisa vakurudzira SADC kuti ipindire muZimbabwe kuti pave nekupanana zvigaro pakati pevakakunda musarudzo nevakakundwa murunyararo.
Tataura tika tiri kupinda muchirongwa chakaoma chekuchinjwa kwemasimba kubva kune mamwe maoko kuenda kune maoko matsva, saka tinokumbira SADC kuti iuye ite gwevedzi.
Vashora wobato reZANU PF nekushungurudza vanhu zvikuru sei mumaruwa, vati kuita kweZANU PF hakuna kusiyana nekwemasangano anopfurukidza mwero akaita seBoko Haram yekuNigeria neAlshabab yekuSomalia pamwe neISIS yekuSyria. Asi vachitaura nebepanhau reSunday Mail, mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakati hapana umbohwo kuti pane vanhu vari kushungurudzwa. General Chiwenga vanoti vanopikisa vari kunyepa kuti vazopinzwe muhurumende yemubatanidzwa. Zvichakadai, vachamisa vatenda SADC nekusakorokotedza vamunangagwa pamusangano wayo kuNamibia mukupera kwesvondo, vachiti izvi zvinoratidza kuti sangano iri rinoziva kuti pane nyaya yakakomba muZimbabwe.
Tiri kufara nedanho rakatorwa neSADC, uyewo vamwe vari kunyepa kuti vamunangagwa wakapuwa uchapupu ne sadaki kuti vapuwe kuti vaite mutezero wasachigaro wesadaki organ troika hakuna zvakadai inyika inopowa chigaro saka tinopemberera chigaro ichi nokuti chinoramba chichinjana ma nyika dzakasiyana siyana
munyori anoona nezvemutemo muzano PF vamunyaradzipo mangwana vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yakakwidzanya yekudare uye inofanira kutambira zvinenge zvabuda mudare vati vanoziva kuti mutungamiri webato ravo akakunda musarudzo uye izvi ndizvo zvichatsinirwa nedare nemusi wechitatu mumagwaro ayo panyaya vachamisa Zeki yakabvuma kuti mavhoti yakaburitsa kuti ndiwo wakakunda navamunangagwa ange asina kumira zvakanaka uye yakadzikisa katatu kusvika pari zvino asi vamangwana vanoti vamunangagwa vanoramba vari pamusoro zvisinei zvakataurwa nezek
Zeki haisikurivhaiza mafiga iri kungotsanangura the difference between an estimate and a reality. Saka reality ndeyo kuti vamunangagwa vaida 50 plus 1 vote. Saka even that revision still makes me win.
Vachamisa vati MDC Alliance ichaita zvese zvainokwanisa kuchengetedza mavhoti evanhu murunyararo zvisinei nekuti ZANU PF yakatotanga kushungurudza nhengo dzayo ichishandisa mapazi ehurumende akaita semauto masoja nevasori ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Zvichakadaro mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa mapepa mudare anobata zvavachataura musi wechitatu pachatongwa nyaya yakakwidzwa kudare nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa yekuti zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru zvisendekwe parutivi mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Magweta ari kumerera vamunangagwa pamwe nari kumerera commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC asvitsa mapepa kudare ekupindura mapepa enhanganyaya kana kuti maheads of arguments akasvitswa kudare nemagweta avachamisa nechishanu rimwe remagweta ari kumerera vamunangagwa vatinomudai shechinyoka vaudza Studio 7 kuti vasvitsa mapepa aya mukati menguva yakatarwa nedare reconstitutional court iro rakapa vamunangagwa kusvika na 10 mangwanani anhasi kuti vasvitse mapepa avo
istanga takapiwa kuti panosvika nguva ya 10 asi mangwanani tinge taisa anonzi maheads of argument ndiro pepa rinenge richitaura kuti magweta edu pavanosumuka mukoti vanenge vachitaura zvakati 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 vachimira nomutemo wakati 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 kana kune mamwe makesi akamboitwa kuma kunana Nigeria kunana Kenya kunana Ghana kunana Uganda vachitaura kuti vokuko vakatunga vonyaya yakafanana nei zvakadai zvakadai ndo zviri maheads of argument saka taisa izvozvo just after 9
mushure mekusvitsa kwaita mapepa aya kudare nemagweta avamunangagwa magweta avachamisa pamwe nemagweta ari kumerera vamunangagwa Zek navose vakadongwa kuti vapindure nyaya iyi mudare vaita musangano nemukuru mukuru wevatongi munyika Valuk Malava unodaidzwa kuti pre-trial conference rimwe remagweta avachamisa vasilvesta hashiti vaudza Studio 7 kuti pane pavasiri kuwirirana nemagweta avamunangagwa panyaya yekuti mapepa achashandiswa mudare pachanzwi kwanyaya iyi ndeapi
tanga taenda kudare kunoongorora mapepa ose akafailwa kuti akapinda nenguva ari moyo semurekodhere zvinhu zvakaringana here kuitira kuti patinozono kakavadza namusi wechitatu hapana anenge achiti handina kuona mubepa iri handina kuriona saka hachisi chinhu chinoitika nezuva rimwe chinoramba chichiitwa kusvika munhu wose agutsikana saka pane vamwe vari kuti zvimwe zvavo hazvimo vamwe vachiti zvimwe zvavo hazvimo saka kupera kwezuva nhasi tose tinofanira kunge tawirirana chinofanira kunge chirimo ndechipi chisipo ndechipi tabvumirana iyi nyaya inotosvika nekuna Chief Justice mukuru wedare achitombobvunzwawo kunzi ko apa todii apa todii inyaya inokuwirirana mukati tinofanira tose kuwirirana kuti zveshuwa iyi ndo nyaya iri kudare and tose tinofara nazvo tuchikakavadzana pasina anoti uyu yakandihwandira uyu haana kundiratidza chakati isusu yedu nyaya iri pachena chena hakuna nachikuwandisa kana chimwe uye tine ruvimbo rwokuti tinobudira nokunda mudare
vahashiti Vati vacharamba vachitaudza nemagweta ari kumerera vamunangagwa nezek pamwe navamalava kuti vawirirane kuti mapepa vachabvumirana kushandisa mudare ndehapi. Zvichakadai, vahashiti vati vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vabvumidzwe kushandisa michina inoita kuti vose vachange vari mudare musi wechitatu vakwanise kuona zvinenge zvitaurwa nemagweta mukusvitsa kwaachaita humbo kana kuti maprojectors. Vachiti vatongi vematare pamwe nevanenge vari mudare iri vanofanira kuti vanyatsoona zvinenge zvitaurwa nemagweta avachamisa. Vahashiti vati vari mubishi rekutaura nedare kuti mamwe makambani enhau akwanise kutora mufananidzo mudare zvichitevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vatori venhau kuti kambani yeZBC ndiyo yoga yanzi namabharani wedare inokwanisa kupinda mudare kuti itore mufananidzo yozopa mamwe makambani zvainenge yatora. Dare reConstitutional Court rine mazuva 14 kubva musi wakaziviswa zvakabuda musarudzo kuti rinzwe pamwe nekutora mutongo waro panyaya iyi. Pasi pemitemo yenyika zvinenge zvaturwa nedare iri hakuna kwazvinopikiswa uye ndizvo zvichatevedzerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vemapato anopikisa vari kuchema-chema nerokuti vaibatsira musarudzo dzemwedzi wapera kana kuti mapolling agents vari kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vasori uye vatsigiri vezanupf, vamwe vachinzi vachaitwa akafira mberi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anonziwo ari kushungurudzwa. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Nhasi dare remagistrate muHarare iro riri kutonga nyaya yenhengo yeMDC Alliance vatendai biti yekuti vakatyora mutemo nekutaura zvainge zvabuda musarudzo zvisati zvazivikanwe nezek raudzwa kuti gweta ravabiti vaunite side veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakarohwa zvakaipisisa nevasori kukariba mushure mekunge vaenda kunobatsira vabiti vainge vadzorwa kubva kuZambia kwavainge vanotsvaga upoteri. Vasaizi vanonzi vakaputitsirwa mavhiri emotokari yavo, kutorerwa nhare mbozha uye kurohwa zvakasimba. Gweta ravabiti amai Beatrice Mutetwa vaudzawo dare nhasi kuti vabiti vakatyorwa kodzero dzavo dzekusapiwa mukana wekutaura nemagweta avo apo vakange vasungwa. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi Chief Superintendent Jealous Nyabasa vati zvakaitika izvi zvainge zvisiri mumaoko mavo. Amai Mutetwa vati vabiti vakaita zvekupambwa kuZambia uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri mushure mekushungurudzwa kwakanyanya. Mutongi vaFrancis Mapfumo vachapa mutongo musi wa 30 Nyamavhuvhu. Mune imwewo nyaya, nhengo yeMDC Alliance vaPartington Japa Japa vanonzi vasungwawo nemapurisa achipomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika kana mutungamiri webato ravo akasanzi akunda musarudzo nezek. Zvichakadaro, vamwe vakabatsira vanopikisa musarudzo kana kuti maelection agents vanoti vari kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANPF. Vamwe vanoti vari kupisirwa misha. Nhengo yeMDC Alliance vaDerek Charamba vanoti mhirizhonga iyi iri kuwedzera. Vacharamba vati vazhinji vatsigiri vavo vari kumanikidzwa kutidza misha yavo munzvimbo dzakaita seZaka, Mwenezigutu neBikita. Mutauriri weNational People's Party NPP vaJefferson Chitando vanoti mhirizhonga iri kuendera mberi kuvatsigiri vavo vachiti kune dzimwe nzvimbo mauto achiriko. Vebato reNational Patriotic Front NPF vanoti vanotsigirana nemamwe mapato kuti mhirizhonga kune vanopikisa iri kuwedzera kubva zvakapera sarudzo. Asi mutauriri weZANPF Masvingo vaRonald Ndava varamba mashoko aya parunhare vachiti manyepo emapoto ari kurwadziwa nekukundwa kwaakaitwa musarudzo dzichangopera. Asi MDC Alliance inoti izvi zviri kuitika uye imwe polling agent yavo amai Abigail Chokuda vakarohwa zvakaipisisa nezuro pamwe chete nemurume wavo nasisi wavo. Amai Chokuda vanoti vakapisirwa chitoro chavo muchiitiko ichi uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa emumurereki police station kuLions Den. KuTriangle vatonga emugova vaiva polling agents weMDC Alliance zvakare vanoti vakatumirwa mashoko eutyidzirwa vakaingiswa kuurawa vachinzi vakaitire polling agents yeMDC Alliance. Muzare Vimbai Nyambia anoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo Human Rights Trust vanoti zviitiko izvi zvinosirisa uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Kunyange hazvo ZANPF iri kuramba izvi, masangano ekunze kwenyika akayozongorora sarudzo anoti kuwedzera kwemhirizhonga munyika hakufadzi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira hama neshamwari kuti dzitifarire.
Imwe nengo ya MDC Alliance yakakwikwidza musarudzo yakamirira bato iri kuChimbanimani West ikakundwa musarudzo idzi vaKenan Matiashe vamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yekusafambisa mari zvakanaka vachinzi vakatyora mutemo wemoney laundering. Mari iyi inonziwo yakabva mukutengeswa kwemangoda zvisiri pamutemo. VaMatiashe avo vakasungwa nezuro vanzi nemutongi wedare vatendai mawe vabvise mari yechibatiso inosvika madhora mazana matatu. Mutori wedu wenhau angari kudare remagistrate court kwamutare Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Vachuchisi vanoti vane humbo hwekuti vaMatiashe avo vane makore makumi matatu nemanomwe vakaita zvehukopokopo kuwana mari inosvika madhora zviuru mazana matatu nemakumi manomwe. Muchuchisi vaFletcher Karombe vati vaMatiashe vakatenga nzvimbo dzekuvakira dzimba uye kuvaka dzimwe dzimba mamutare kubva muna 2010 kusvika gore rino. Vanonzi vakatenga stendi yemba kumayadhi emuguta remutare anoti namba 10716 kuGreenside. Vakavaka imba uye ndokutenga zvakare dzimwe dzimba mbiri panamba 1 nenamba 9 Plover Close kuGreenside. Vakarombe vaudzadare kuti vaMatiashe vakashandisa mari yakawanikwa nehukopokopo iyi kuitira kuvanziridza kwayakawanikwa kunova kwachiyadzwa kumangoda. Gweta vaMatiashe vaChris Ndlovu vaudza Studio 7 mushure medare kuti vanotarisirwa kudzoka kudare zvakare mwedzi unouya.
Mhosva yekucontravena mutemo unonzi Money Laundering and Proceeds of Crime Act. Asi patapinda mukoti vapiwa bail ye $300 vakanzi vanga vachiziendesa kumapurisa every Friday between 6 a.m. and 6 p.m. nekuti varambe vachigara paadresi yavakapa kumapurisa. Vachadzoka kukoti musi wa 3 September 2018.
Mune imwewo nyaya iri kumatare edzimhosva vaozwewo James Chitere nhengo yeMDC Alliance yekumutasa Central iyo iri kupomerwa mhosva yekupisa imba yenhengo yezanu PF masvondo maviri apfuura vadzoka zvakare kudare ikaudzwa nemutongi vamahwe kuti vazouyezve musi wa 3 Gunyana sezvo mhosva iyi ichiri kuferefetwa. Mukupeta zviri kuitika kumanikaland makanzura gumi akataridza chido chekuva meya weguta remutare otarisira kuti vakuru vavo MDC Alliance vabude nemunhu mumwe chete achava meya nemumwe achava mutevedzeri wake. Makanzura gumi aya anoti vaSimon Chabuka vakuda kwashe chisango vaFarai Biza vaBlessing Tandi vaCrispin Dure amai nenzi zvenyika amai Monica Bangira amai Sekai Mukodza amai Sofia Njanike navaKnowledge Nyananda. Maod ese emuguta remutare akatorwa nebato reMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Amoyo.
Muri yevaive munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan inonzi yakaungana muGhana mudhorobha reKumasi uko vari kuvachema. pasi rose kusanganisira vatungamiri venyika muZimbabwe vaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vari kuchemawo vaAnan avo vainge vari muZimbabwe mwedzi wapera vachiongorora sarudzo. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Melania Trump, nhasi vashora zvikuru vanhu vanotyora kodzero dzevamwe pamadandemutande akaita seinternet kana kuti cyberbullying, kunyange hazvo vanhu vakawanda vachiti murume wavo vaDonald Trump ndivo vari pamberi kutuka vanhu padandemutande reTwitter zvikuru vasingawirirane navo. Amai Trump vachitaura pachirongwa chavaparura cheBest vati vana vadiki ndivo vanowanzowirwa nedambudziko iri uye zvakakosha kuti kodzero dzavo dzichengetedzwe pamadandemutande. Hurumende yeAfghanistan inoti haisi kuzotambira mashoko chikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban ekuti hondo imbomira. Mutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vakazivisawo nezuro kuti vari kuda havo kuti hondo imbomira kwemwedzi mitatu. Vakuru vakuru veTaliban vainge vambozivisawo kuti vanoda kuti kurwisana kumbopera apo vatenderi vechiMoslim vanenge vachicherechedza zororo reEid al-Adha svondo rino. Muchirongwa chedu chezveutano, hurumende inoti kugezwa kweitsvo kana kuti renal dialysis kuzvipatara zvehurumende kwave kuitwa pachena kubatsira veruzhinji vasingakwanise kubhadhara. Patricia Mudarigwa anoti panyaya inotevera.
Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti sehurumende vanoshuvira kuti veruzhinji vawane utano hwakanaka uye nemutengo wakaderera. Dr. Parirenyatwa vanoti kuburikidza nemari yeHealth Levy Fund, vanhu kuzvipatara zvehurumende vave kugezwa itsvo pachena, vakati tarisiro yavo ndeyekuti zvizviwanikwe kumakirinika nemahospitari esehurumende. VaParirenyatwa vati vanotarisira kuti izvi zvichabatsira veruzhinji.
Takutarisa iye zvino mumazvipatara zvedu zvese, kwese kune mamashini, kidney machine, kana kuti anonzi renal dialysis, vanhu vaakupiwa marenal dialysis pachena. Takatanga kuParirenyatwa tikaenda kuHarare Hospital, kuMpilo. Tiri kuda kuti zvipatara zvese zvinenge zvine mamashini iyaya zviri zvedu isusu sehurumende zvipe maservisi iyaya edialysis kuvanhu vedu pachena.
VaParirenyatwa vakurudzirawo kuti avo vanowana uye vanoshandisa mamedical aids varambe vachibhadhara kugezwa itsvo kuitira kuti varombo vawane chouviri.
Asi tinonyanya kukohomedza kuti kana iwewe uri patient uri pamedical aid, tinenge tisida kuti usenzese medical aid yako. Ende kune vamwe vedu zvakare vakati pfumei vanoti vane mari zvakati kuti tinenge tichikumbira kuti ivavo vakadaro vabhadhara. Asi vamwe vesava ngatiti toda kuti tibatsire vanhu venyaya yemarenal dialysis.
Mubatanidzwa wevanorwara nechirwere cheitsvo weKidney Association of Zimbabwe watambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende iri. Vachitaura neStudio 7, amai Rumbidzai Mashinge, munyori muKidney Association of Zimbabwe, vati danho iri richarerutsa zvikuru mutoro wokurapwa kunhengo dzavo. Vatiwo vane chivimbo chekuti kunyange zvinhu zvichakaipa munyaya dzeupfumi, hurumende ichakwanisa kuona kuti kurapwa pachena uku kwabudirira.
Tinovimba kuti vasati vaita vakaita tsvakurudzo dzavo vakaona kuti vanokwanisa vaka honorable minister vakataura vakati pane mari dzavanowana dzinokwanisa kuti izvi zviitike. Tine mufaro, tinoti kuhurumende seKidney Association of Zimbabwe tinonzwa kufara nokutibatsira kwamaita pakurapa varwere vedu veitsvo.
VaEvans Mastara munyori musangano rakazvimirira reZimbabwe Doctors for Human Rights varumbidza chirongwa chehurumende ichi vachiti tichaponesa varwere zvikuru varombo.
Sezvamunozivawo dialysis inodhura zvisingaiti zvekuti vanhu vakawanda vanga vachifa nguva yavo isati yakwana.
Tiva masitara vatiwo zvakakosha kuti hurumende iise mari yakawanda pabhajeti renyika munyaya dzezveutano kuitira kuti kurapwa pachena uku kusazovhiringwe kana homwe yehealth levy fund ikasapinda mari inokwana. Kugezwa itsvo muzvipatara zvehurumende kunoda mari iri pakati pemadhora makumi masere nezana, kwozotiwo kuzvipatara zvisiri zvehurumende pakati pemadhora mazana maviri nemazana maviri ane makumi mashanu. Zvinotarisirwa kuti pasvondo munhu anogezwa itsvo rutatu kana aine chirwere ichi. Zimbabwe inoti pagore kune vanhu chiuru chimwe chete vanobatwa nechirwere ichi, asi mazana manomwe chete ndivo vange vachikwanisa kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu cheLife Talk nhasi na8pm tiri kutarisa nyaya dzakakwidzwa kumatare NMDC Alliance dzekukwikwidza zvakabuda musarudzo uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata chine mukombe weCastle Premier Soccer League JFC Platinum chawedzera utungamiri hwacho chiri pamusoro pegungano iri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo kusvika pamapoints mana. Mushure mekunge yambotungamira nemapoints maviri chete, mitambo yesvondo richangopera isati yatambwa. Izvi zvinotevera kurova kwavakaita chapungu 2-0 pamusha. Musi mumwe chetewo chikwata chaikwikwidza navo chengezi Platinum Stars chakaita mangange 1-1 neChicken Inn kuLuveve Stadium kuBulawayo. Mumwe mutsigiri wenhabvu Vapi Davis Mushonga vanoti FC Platinum ine mukana wekusimudza mukombe uyu zvekare.
Davira iyo yakatora kidzokorora. Vane pool of players, vane ma seasoned players, vane mixture seasoned and the upcoming players vanozvikwanisa.
Parizvino FC Platinum yave nemapoints makumi mashanu nemaviri, ngezi ine mapoints makumi mana nemasere. Mumwe mutambo wakatambwa, chikwata chiri kutatsarikawo zvakare cheDynamos chiri kupemberera mushure mekurova ZPC Kariba 1-0 nezuro muRufaro Stadium. Mutsigiri weDynamos vaanti munyanyiwa vanoti vari kufara zvikuru nematambiro eDimbare kana kuti maGlamour Boys.
Tinofadza zvakanyanyisa nekuti mashure izvi zvada kuti zvimbotimirira zvamuche, but nematambiro akaita vakomana veGlamour Boys I was very happy. I'm still happy nanow nyangwe naizvino izvi. Saka tinongoda kuti Glamour Boys bora kumberi pamberi apa tinoramba tichikunda.
Mimwe mitambo yakapera seizvi: Caps United 0 Herentals 0, Highlanders 0 Nichrat 0, Blue Chiefs 1 Harare City 0, Mutare City Rovers 2 Shabani Mine 0, Triangle 2 Yada 1, Black Rhinos 2 Blue City 0. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 52 points, Ngezi Platinum Stars 48 points, Chicken Inn 41 points, Caps United 36 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Nitrat 20 points, Mutare City Rovers 15 points, Blue City 15 points, Shabani Mine 15 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vane chivimbo chekuti dare reConstitutional Court richapa mutongo wekuti ndivo vakakunda musarudzo. asi magweta ava Emmerson Mnangagwa mutungamiri wenyika vari mutungamiri wezanu PF anoti dare richangotaura kuti ndivo vakakunda zvakare. Tabata shuka kumagumo yechirongwa chedu chanasa anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu Dr. Yamina mutungamiri Nkomo munaudze isiNdebele.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtuaga zomuse, ola mugela emweni ngenjabulo ngomvulo mshaka 20 kuNcwabakazi 2018 nguntunga milinkomo. Enda venize tu lamsanje.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Na udabazali, udobabakazi kakusitaba, lokuka uyabathemba na, loba haji.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli.
ZANU-PF, by way of percentages, has performed a lot better than in 2013. Ematolopeni, uthe wena bathi daye tusela abantu, datsho nje ukhetho. Abantu sibethusela ngathi thina siyibe kade sithumela ivangeli lokumanyana lokubambana. Hambani emakhosi ngama-statistics ama-records, awe-violence or political violence or any other side.
Kodwa abezanu-PF bayakuphikisa lokhu beqina ngelokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo. Abantu abaphila lezifo ezitshiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu kuliviki. Umnumzana Chamisa uthi njalo umanyano wesadaki kumele ungenele kudaba lweZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba wokuchathisa ngodaba olukhwezwe emthethwandaba weConcord lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli. Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bethula impumela ethi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kulolu khetho okuyikho okuphikiswa nguChamisa emthethwandaba we-Constitutional Court esithi yena unqobile. UChamisa uthi kungalesi sizathoke abomanyano we-SADC njengomzali wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika kumele asize luqhutshwe ngendlela lolu daba impumela yalo yamukelwe ngokuthula.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Nga udabazali, ulobabakazi kakusitaba, lokuka uyabathemba na, loba haji. Indaba yokubonisa inhlonipho, siyabahlonipha ngoba yibo abalondolozi bakulesi sigaba. Kungakho sithembele kubo, thembele kubo ngoba beyibo abalondolozi bokuthula, ukuhlaliseka nokuhlonitshwa kwalesi sigaba.
Okusekelwe yisikhulumeli sikamnumzana Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda. UChamisa uveze njalo ukuba kungasisikhundla sikamongameli kuphela esiphikiswayo sekulezigaba ezimbalwa lapho abafumane ukuba abe-MDC Alliance banqobe lapho kwaziswe ngabe-ZEC ukuthi abezanu-PF banqobile asebekuphikisa. USibanda ugcizelela lokhu.
President uthi yena kathesi senama-MPs angu-21 ase-challenge njengesi ukuthi kawawinanga ngendlela ephumeleleyo.
Enye engcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi akulankinga lokho okuthiwa nguChamisa ukuba ulesiqinisekiso sokuba impumela yemthethwandaba izokuba ngenjani. Kodwa okukhulu ukuba uZulu alinde olwesithathu ukuba luzobalethelani.
Uchamisula umnangagwa layo ulayo khonapho akusakhanya ukuthi ole confidence yeqiniso kuyini. Kodwa ke mina ukubona kwami uChamisa laye uzamile ukuthatha inyathela. Kungaphuma kungayisiyonto engamnceda, kungaphuma kuyinto engamsiza. Kodwa inyathela leli elokuthi bahambe kumthethwandaba. Lakho kuyakhanya ukuthi umnankagwa kakho kalali lula. Ngoba laye ucina edinga leya amagqothane ukuthi ukuthi kukhona udaba lukhona into engayitsho kwakathisa.
UNtungagwa uthi umahluko khona kuphela ngalolu daba nxa seluqathaniswa leyenziwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai laye owake waphikisa impumela yokhetho yikubana idale lomthethwandaba livumile ukuba luhlaziywe udaba olukhwezwe nguChamisa.
Umahluko okhona ukuthi khona umthethwandaba uzanika indaba le isikhathi. Ukubona kwami yiwo phela umahluko ongaba khona. Into esihluphayo la ukuthi laba abamela i-asithi ngamajaji babegcotshwe labo nguhulumende kaningi izikhundla zabo abantu bakahulumende singathi ngaba-civil servants basebenzela ilizwe beholiswa nguhulumende. Kukalutshwana ukuthi umuntu elume isandla esimnika ukudla esimnika isithwala. Ukubona kwami umahluko ngaba kuphela isikhathi ezokuthi hhayi njengenyathelo labakhona hayi sikhona ukulalela kodwa ke ukuthi impumela ibe yiyo ezanceda uChamisa hayi khonapho asimeleleni sibone.
Abe-MDC Alliance bathi ngaphandle kokukhweza udaba lwabo emthethwandaba ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli zikhona ezinye indlela ezizosetshenziswa ukwenza iqiniso livezwe lanxa bengasatshongo ukuba manyathelo bani azolandelwa ukukwenza lokho. Bakhuthaza uZulu ukuba athandazele olwesithathu ukuba kube yimpumela ezasebenzela uZulu ezokwethulwa ngomahluli bedale le-Constitutional Court njalo athandazele ukuthula elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kusenjalo isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ngamalungiselelo aqhutshwe yi-MDC Alliance lamuhla kudalele Constitutional Court.
Asiyitholanga impendulo kodwa namhlanje sithumele i-petition entsha kumbe incwadi entsha eya e-court isithi yona icela ukuthi kungabi i-ZBC yodwa evunyelwa ukungena emthethwandaba we-constitutional court ngolwesithathu. Sibone ngani bazasiphendula kusasa ukwenzela ukuthi kuqalise amalungiselelo okuthi laba abazabe bevunyelwe ukungena intatheli zendawo ezabe zivunyelwe ukungena zilungiselele ukuthi ziyenza njani lokuthi umthethwandaba ubatshengise ukuthi bazaze ningani.
Amagqwetha enu-ke asele mvumo yokusebenza.
Okwamagqwetha abo kuyinto esingaqakathekisanga nangawo ngoba sasivele sisule savela sokuthi uhulumende wezanu njengoba esaba kangaka amagqwetha ethu ngoba sithethe akhaliphe kakhulu sesicabangela khona ukuthi bazawalela ukuthi asebenze kuleli kodwa siyazi ukuthi bavunyele ukuthi bangene kuleli ngalokho sesazise umthethwandaba ukuthi lanxa bengavunyelwanga ukukhuluma phakathi komthethwandaba bavunyelwe ukungena bahlale eceleni kwegqwetha lethu eleZimbabwe elizabe lilo isikhulumeli samagqwetha wonke kaPresident Nelson Mandela.
Ye, kodwa bavunyelwe ukuthi bekhulume lalo lelo gqwetha eliseceleni.
Ye, lokho bavunyelwe kaishonto ebhalelweyo kumbe eyalelwayo.
Sizwa njalo uthi belisemthethwandaba we-Constitutional Court lamhla kuyini obekusenziwa kurejista.
Kulamaphepha amaningi ebesiwahambisa namhlanje. Afana lawona lawa awukuthi sifuna ukuthi intatheli zindaba zitholakale zivunyelwa ukungena zithathe indaba phakathi komthethwandaba lamanye amaphepha abe yisalela nje kade lokhu kubanilahanje.
Ngezinye indlela lingathi selusemaphethelweni udaba lwenu njalo lile themba ukunqoba.
Eceleni lethu amagqoda kaPresident Nelson Chamisa noPresident Nelson Chamisa bahlangene namhlanje kwavunyelwana ukuthi amalungiselelo abo asephelile. Sokumelela ukuthi kungenwe emthethwandaba ngolesikhathi
khathetho kuzabe kusenziwa ukuthi sesizabe simelele ukwamukela amadoda ethu avela kwamanye amazwe. Sizothatha ngalokho okuthiwa ngesiwa ama-logistics ukubona ukuthi abantu bethu bakhona, abantu bethu banezimoto ezizabe zibathatha lapha zibasala phana, amaphephethu wonke aseduze njalo alapho singawathola khona ngesikhathi siwadinga.
Udokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Silokhu sikudaba lunye, umnumzana Chamisa usole kakhulu ibandla leZANU-PF esithi liyaqhubeka ngokuhlukuluza abasekeli bomanyano wakhe ikakhulu emaphandleni. Uchamisa ufananisele libandla la maqembu okholo lwesimoslem edlulisa amalawulo adume ngobudlova abalisa i-ISIS, i-Al-Shabaab kanye le-Boko Haram. Ngokunjalo uthi bazasungula umkhankaso obanzi emaphandleni bagxile impande njenge-MDC Alliance. Kodwa umeli webulili maWest edale lephalamende elilunga leZANU-PF umnumzana Dingo Muziphuthi uthi ngeke bakwenelise lokhu abe MDC.
iZANU-PF ayisiyo party eqala izolo. iZANU-PF yiparty eyaqalwa kudala ngabantu asebahambayo. I-ideology yakhona yiyo esilokhu sisabambelele kuyo. Sinje lathi kasibuyanga lembono yethu ukuze siwine ama-elections. Thina sabuya phezu kwe-ideology yayivele ikhona yahanjelwa empini. I-ideology eyafundiswa abantu ngaphansi kwezihlahla. I-ideology e-part of our living memories. I-ideology e-part of our culture and our ethos. So uyayikhipha njani iparty enjalo? Okwesine besenzi inkomo. Manje sisho njalo ukuthi uthi bayavuma ukuthi sokumele bamele lu-2023 ngoba ukududuliza nokuthi kukhona i-chance ngaphandle kwaleyo abayikhulumayo abazabuya behluleke khona ngoba iZANU-PF by way of percentages has performed a lot better than in 2013 emadolobheni. Uthe wena bathi sayethusela abantu satshontsha ukhetho. Abantu sibethusela ngathi thina siyite kade sithumela ivangeli lokumanyana lokubambana. Kambani emakhosi kuledi ngama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any
kodwa iZimbabwe Human Rights Commission yakufakaza ukubana kwaba lokwethuselwa kwabantu lapha lalaphaya, kanti njalo ibandla lenu lalisebenzisa ukudla njengendlela yokudinga usekelo kuncitshwa abamabandla aphikisayo.
Ngicela ukukutshela ukuthi lapho esihamba khona emaphandleni esikhuluma labantu khona sithola kuyukuthi abantu abaningi abaholayo abantu be-MDC abakutholayo lokho kudla. Abantu be-ZANU-PF abakutholayo labo ngabakutholi bekutholiswa yokuthi ngabe-ZANU-PF. Ukudla lokhu is not a political program.
Kodwa le ikomishini kahulumende eyakufakazayo lokho Mhlonitsho.
Ikomishini kahulumende, they are entitled to their own findings. But what I'm saying, I'm not speaking on behalf of government. I'm speaking as a ZANU-PF cadre. Ngikhuluma ngendlela esenze ngayo ukhetho. Izinto ezinje zizaqonda maybe after a few more years. Ubaba uMnangagwa is still going to commit himself. Angaqeda lokho ukugcotshwa ukuza buya nje. Athi now sanitize the party and sanitize government. Ngoba kulabo abantu who are throwing spanners within the progress of the party. So kona lokho akusimangalisi ukuthi ngabe kwavela from a government commission.
Umnumzana Dingo Muziphuthi ngumeli webulili maWest edale lephalamende njalo ulilunga leZANU-PF. Sixoxe laye esePlumtree.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngokhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umanyano we-MDC Alliance uthi amapolisa aqhubeka ehlukuluza amalunga awo ngokuwabophela amacala angekhoyo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Douglas Monzora uthi izo lokubotshwe ilunga lalumanyano eGweru umnumzana Paddington Jabajaba ngecala lokuphehla uDlakela. Sixoxele lunga le-MDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyasidanisa ukuthi izanu ilokhu ihlukuluza abalandeli bethu udaba lokuthi babahlukuluzelani bona beyibo abasebenza lezeki baqamba amanga bantshontsha ukhetho besithi khona bona banqobile yebo naye bathi banqobile. Thina njengebandla le-MDC Alliance sasesidinga ubufakazi obuyibo obuzacubungula ngolesi sikhathi. So abantu bethu sebefela khonokho yini angithi lilungelo lethu njengabantwana baseZimbabwe ukuthi nxa kule nto ephambanisekileyo sile mvumo yokuya emthethweni ukuthi le nto iyelungiswa. Lokhu kuhlukuluza abantu kuyanceda ngoba amazwe wonke jikelele sebezibonele sasukutsho ubaba umunye utshwankela esakhuluma ukuthi izane iyephula ulungelo loluntu sebekhombisile. Njalo siyazi ukuthi njengoba bekhona abantathela izindaba bangaphandle sebezibonela ukuthi sasikhuluma iqiniso njengebandla le-MDC Alliance.
Abagcini bomthetho bathi abantu abalakho ukutshengisela ngolwesithathu lapho okuzahluzwa khona udaba lokhetho lukamongameli enkantolo bazabaphatha ngesandla esilukhuni. Kuyini elingakuxwayisa ngakho abasekeli benu?
Thina abalandeli bethu ngabalandeli abalandela imithetho. Uma sifuna ukutshengisela njengebandla le-MDC Alliance siyahamba emapolisini siyebazisa ukuthi sifuna ukutshengisela ngenangelinje sitshengisela lokhu abethu abalandela soze sixhokozele ngoba kakulasizathu sokuthi sixhokozele. Thina sikwazi ukuthi udaba lethu selungena kumthethandaba ngolwesithathu esabe sesikumelele impumela yakhonokho. Impumela le ezaphuma esingakwazi ukuthi yabi minjani yiyo ezasikhombisa ukuthi kwenziwa njani. So abalandeli bethu bonke bayakwazi ukuthi okukhona kagesi yikuthi sonke kuqe ngamadolo ngoba okwenyama sesikwenzile osekusele nje ukuthi sithole impumela. Asila sikhathi sokuxhokozela thina ngoba udaba lethu lusemthethandaba.
UNkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance sixoxelaye ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukudonselana phakathi kwebandla le-ZANU-PF lomanyano we-MDC Alliance phezu kwempumela yokhetho lukamongameli. Lolu daba lusenkantolo njalo luzaqala ukuthethwa ngolwesithathu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba izolo ezihlengeni ezithakazelelwa izethekeli zomhlaba eseLombok leseSumbawa kwele Indonesia selifike kwabalitshumi. Umkhokheli wenkonzo yamakatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis uthi inkonzo yakhe iza kwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela abantwana ukuba bengahlukunyezwa ngokudlwengulwa ngamapriesti njalo ozafunyanwa elicala lokwenza lokhu uzajeziswa kanzima emthethwandaba. Singene kwezempilakahle. Abantu abaphila lezifo ezitshiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki kwaBulawayo. kubika uAnastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abaphila lesimo sezempila kahle okufana lengculaza bathi impilo yabo isengozini ngoba bayabandlululwa izisebenzi zezibhedlela lemakilinika. Lokhu kuphume emhlanganweni wohlangothi zabantu abashiyeneyo abaphila lesimo sezempila kahle oqhutshwe kobulawayo. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni elwela amalungelo abakulolu hlangothi eyeVoice of the Voiceless, unkosazana Miles Moyo uthi kunzima ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yobandlululo.
Kulo bandlululo kakhulu lenzondo for abantu abaku-LGBT community esibhedlela. So kunzima ukuhamba khona ethola usizo kakhulu mayelana lemkhuhlane yasemacansini. For isikhathi esiningi abantu bagcina bengahambi ukuyathola usizo ngoba besesaba ukuthi bazaphatha kabi kumbe bazahlekwa kumbe bazaxotshwa vele. Njalo eminye imikhuhlane uyezwa kuthiwa ubuye lo muntu othandana laye. So abantu babesesaba khonokhwana ukuthi ebesekhuluma ukuthi hawu umuntu endithandana laye umfazi lingapha laye umfazi kumbe umuntu endithandana laye yindoda laye yindoda. Abanye bayesaba ukuthi sebengaripoti emapholisini kumbe babotshwe. So isikhathi esiningi abantu abathandi uhamba bethole usizo ezibhedlela zikahulumente. Into eqakathekileyo ukuthi odokotela lamanesi wonke umuntu osebenza isibhedlela afundiswe ukuphatha abantu ngenhlonipho njalo ngendlela efanayo. Ama-human rights akhangelele ukuthi aya ngawonke umuntu kungabi lokukhethana.
Obona ngocwaningo eVovo, unkosikazi Sikhululekile Sibanda uthi imikhuhlane yengulamakhwa ibhahile ebantwini abakulolu hlangothi.
Kumalesbeni umkhuhlane esihlangana layo mosilinga ama-STIs ukuhlangana lako ezinye imikhuhlane lezi njengo-HIV we don't it's at a low risk ngoba kukalutshwane ukutola amalesbi lama-bisexual.
Ophila lobulili obukhubazekileyo uMemory Mpofu uthi kuba nzima ukuthola usizo ezibhedlela ngoba esibhedlela kuyabaphica ukuba baphila njani kodwa babonga iPSI ngokubamukela.
Fortuna kunzima because ngaze ngibe legcikwane engabe maybe ngitholile emuntwini wami. Kuba nzima ukuthi ngithole uncedo o lo muntu wami sithole uncedo kumbe information ebhekane lathi impelampela because izibhedlela eziningi babhekelelwa abantu ukubana kube ngumfazi lendoda. So uma sokubuya abantu abanjengathi kusuka kungasabele information eyiyo esiyitholayo because akula nto asila sibizwe sikutholayo kwamanje kodwa sibonge phela i-PSI ngokungenela kwayo ukuthi la izama ukuthi size phela i-key population abantu abanjengathi ukuthi sikwanise ukuhamba singama-partners siyatesta lo muntu wami nami ngikwanise ukufika ngibatshele ukuthi hayi mina ngingumuntu omeso ngithanda nalo muntu oyintombazane. So I think i-PSI is the first start for thina because hayi ama-public clinics for manje hayi asikatholi usizo uluqondane nathi ngoba sometimes niwa sifika lapha emaklinika kufanele sifike sifihle ukuthi ngiyini. So bona information abayo ngiphayo yona bebhekane emuntu othanda le ndoda kanti mina ngiso umuntu othanda le ndoda. So ayisibhedlela kwamanje kusasenzima. So for now sisasebenzisa PSI as a spot sethu singcono sithola khona information lathi ibhekane nathi.
Unkosikazi Patience Dube owekhopha Live Child Network laye uthi abasakhulayo babhekane lodubo lwemikhuhlane yengulamakhwa.
Okwakhathesi inani labantwana abathola ama-STIs ngingathi liphakeme ngendaba zokuthi young people are engaging kuma-unprotected risky behavior.
Ethi udubo lolu lungaphela uma inhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo zingaqhubeka zibafundisa ngengozi zokuya emacansini umuntu engavikelekanga lokuqakatheka kokulondoloza impila kahle.
Nxa singaqhubeka sisiba lama-dialogues kakhulu laba abatsha sixoxisana labo ngendaba zokuzivikela emacansini. Kakhulu nxa singakhangela indaba yama-condoms nendaba yokusetshenziswa kwama-family planning. Ufithi kakhulu nxa sikhangela indaba ye-family planning
ulutsha lwethu lukubona kunzima ukuthi luhambe ema-clinics lusiya-accessa i-service nale ye-sexual reproductive health education ngenxa yokwesaba ukuzajajwa ukuthi kuyathiwa umntwana ole 15 years udingani, ifuna ama-condoms udingani, ifuna ama-family planning tip.
Iningi labasakhulayo labadala eZimbabwe bayabanjwa imikhuhlane ehlukeneyo yemacansini, kodwa kube nzima ukuyathola usizo ezibhedlela ngenxa yobandlululo okubikwa lokhu lumemetheka ikakhulu kwabasebenza ezibhedlela zikahulumende lamakilinika okuyikwephula ilungelo labantu kwezempilakahle ikakhulu abaphila nesimo semikhuhlane efana lengculaza. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum selikhokhela ngemiklomelo emine kungalane ye-Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempelasonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumashumi amahlanu lambili 52 ngemva kokunqoba eleChapungu nge-2 kanyanga omgqibelo. Limpumela itsho ukuba iqembu le-FC Platinum selitshiya iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yelenkezi Platinum Stars ngemiklomelo emine ngemva kokuba yelenkezi libe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu le-Chicken Inn. Iqembu lenkezi lona selilemiklomelo angamashumi amane nathuba mnembili 48, ukuthi ele-Chicken Inn okuyilo lihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo angamashumi amane lowodwa 41. Ekhuluma lethathu zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele-Chicken Inn, umqeqeshi weqembu lenkezi Platinum uNtondira Indiraya uthi akumethusi ukuba iqembu lakhe selitshiwa ngemiklomelo emine ngele-FC Platinum.
Okwamanje wonke umuntu ukhangele iqembu le-FC Platinum, kodwa okungithokozisayo yikuba kasisalanga kakhulu, njalo okumele sikwenze yikuba sibone ukuthi sidlala njani imidlalo efeleyo. Imiklomelo emine militshwane kakhulu, njalo akwaziwa okungenzakala kumidlalo elandelayo.
Endaweni yesine engalaneni yemiklomelo kule qembu le-Cape United lona ile miklomelo angamashumi amathathu lesithupha, njalo libe ngujikilobhanqa lelenikruti kungela qembu eleniliseyo kulitshayela emambuleni. Ngaphansi kwengalane yemiklomelo iqembu leMtare City libaleke emsileni lahlala endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi ngemva kokuba linqobe leJapan Mine nge-2-1. Njalo eleJapan Mine yile selijeke amanye wonke amaqembu ngaphansi kwengalane, kuthi phezu kwalo kule qembu leBulawayo City lona elinqotshwe nge-2 kanyanga leBlack Rhinos. Womathathu amaqembu ahlezi endaweni ezingaphansi kwengalane yemiklomelo ale miklomelo elijumi lanhlanu, kodwa yahlukaniswa yikuba amanye ahlohle kanye lokuhlohlwa kaningi ukwedlula amanye. Iqembu lenikruti ilo lihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo, okutsho ukuba nalo lisengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu ma imidlalo ingaze ifike komdindi yacina lilokhu lilapho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siqhubeke ezosuku ngodaba lukamnumzana Kofi Annan, yena owayengunobhala jikelele womanyano we-United Nations obhubhe ngomgqibelo esele minyaka engamashumi ayithoba mnambili 80 years. U-Annan uqhubeke ngomhlonitshwa lanxa nje ebesesukile esikhundleni sokukhokhela lumanyano. Abanengi bathi uzakhunjulwa ngemisebenzi emihle ayenzayo, kodwa abanye bathi kabasoze bawakhohle amaphutha akhe. Elinye lamaphutha enzakalayo ngesikhathi sakhe ngumbhuqazwe weRwanda, lapho kwabulawa khona lenkulungwane zabantu empini yokulwisana ngemihlobo, umhlaba ukhangelelayo i-United Nations baze bangenela umonakalo osufike ezingeni laphezulu. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzanqoba kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngomthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. kodwa abezanu PF bathi cha ngeke akubone lokho. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamile inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.